Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Evans Zeninga. And today we are discussing press freedom in Zimbabwe following the arrest of Newsday journalist Blessed Mutlanga, who was denied bail by a Harare magistrate today. Mutlanga was remanded in custody to March 14. He is facing charges of transmitting data messages inciting public violence. The charges stem from two videos posted on YouTube by Heart and Soul TV, in which a group of war veterans threatened to lead a nationwide shutdown if President Emmerson Mnangagwa does not step down. They claimed that he has failed to govern the Southern African nation. Studio 7 followed the proceedings at the courts today, and Tobias Mudzingwa filed this report.
Mutlanga, uyo akasungwa nemapurisa nemuvhuro svondo rino, achipomerwa mhosva yekutyora chikamu 136 chemutemo wecriminal law codification and reform, anzi nemutongi wedare ramajistiriti Vafarai Gwitima, adzoke zvekare mudare musi wa14 kurume unove mwedzi unouya kuti atange kutongwa. Ari kupomerwa mhosva yekupa murwi werusununguko vari nhengo yecentral committee yezanupf vaBlessed Geza, mukana wekutaura pamusoro pekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasiye chigaro kutungamira nyika vachiti vakundikana. Pakurambira Mutlanga kuti atongwe achibva kumba, muchuchisi wehurumende ati zvichida kana akabuda muchitokisi anogona kuzokanganisa vafakazi vanotarisirwa kuzomuroverera panyaya iyi, vanosanganisira vamwe vaanoshanda navo. Asi gweta raMutlanga vaChris Mike vati muchinguva chisipi vari kumhanya kudare repamusoro reHigh Court kunopikisa zvaturwa nedare ramajistiriti izvi.
VaBlessed Mutlanga havasi kugutsikana nemutongo apua kuti vatongwe vachibva kuchitirongo. Nokudaro nhasi chaiye tichaenda kuna munyori wedare remagistrates court kuti atipewo gwaro rakanyorwa zvakaitika apo chikumbiro chaiitwa. Gwaro iroro rinofanira kuti ribatanidzwe nechikumbiro chichaenda kudare guru reHigh Court.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekumira kwaMutlanga pamberi pedare nhasi, munyori mukuru wesangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists Perfect Hlongwane ati kunyimwa mukana kwaMutlanga wekutongwa achibva kumba kureva kuti vatori venhau vese munyika vave panguva yakaoma pavanenge vachiita basa ravo.
Hazvichatozikamwi kuti tichine kodzero here sevanhu, tichine kodzero here dzekuti tinge tichisarudza mabasa atinosarudza, tichine kodzero here dzekuti tinge tichishanda, bumbiro remutemo rinotichengetedza here? Zvese izvozvo mibvunzo inotishungurudza zvakanyanya. Asi isusu sesangano rinomirira vatori venhau tagara tichitaura kuti tinofunga kuti vatori venhau vanofanira kubvumirwa kuti vashande pasina kumbunyikidzwa.
Muridzi wekambani yeAlpha Media Holdings, iyo inodhinda mapepa nhau anosanganisira Newsday, The Standard neZimbabwe Independent, pamwe neterevhizheni yepadandemutande yeHSTV inova inoshandirwa naMutlanga, vaTrevor Ncube vapomera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mhosva yekushandisa matare zvisizvo zvavanoti zvazvoita kuti Mutlanga anyimwe mukana wekubvisa mari yechibatiso.
It's saddening, it's heartbreaking. But that is what it is in terms of the selective application of the law in our country. Criminals are let to go scot-free. The innocent and the weak are subjected to the law in a selective kind of manner.
Studio 7 yataurawo nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwamashoko vaNick Mangwana, avo vati havana nguva yekuswera vachipindura mashoko asina maturo ataurwa navaNcube aya. Munyori werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, uye vari murwi wekodzero dzevanhu vaRobson Chere vanoti havana kushamiswa nezvabuda mudare nhasi, vachiti zvinozivikamwa kuti hurumende yagara inotsondokodza wese ane muono wakasiyana newayo.
Tinoti dai pamboita
kuita kuti mutemo ndiwo ushande zvikurusa zvisinei nekuti kuna anangana vari kupindira munyaya dzekuona nezvematare saka chatinoramba iri judicial capture iyo inozoita kuti vanhu vanyimwe bail iyo iri right zvekare maerano nebumbiro redu renyika ino
Zvichakadaro Mhlanga akwanisawo kutura mashoko ari pamusoro pekugariswa kwake mutirongo kubudikidza netsamba yaanyora iyo yaverengerwa vatori venhau nerimwe remagweta ake vaDouglas Coulthard.
Almaduku says law is law because it's law, just or unjust. My experience teaches me that an unjust law is no law. It's oppression disguised as law.
Kunyimwa kwaMhlanga mukana wekubvisa mari yechibatiso kwasiya vatori venhau vakawanda vachitya kuti naivowo vangangosungwa pavanenge vachiitawo basa ravo kana vakawanisa mukana vanhu vanotaura zvinogona kugodora hurumende. Sanezuro, nhasi mapurisa auya zvekare neuwandu hwavo padare uyewo vanga vachida kunzwa nyaya iyi vanga vakawandisa zvekuti vamwe vazotadza kupinda mudare. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Thanks to Tobias. There was Eddie Coates earlier today with this report of the everything that went on. Now to discuss this, we are joined by rights activist and lawyer from PT Law and Associates, Mr. Padon Tapfumanei in UK. We have a seasoned journalist as well and former Zimbabwe Union of Journalists president, Mr. Matthew Takaona. He is in Zimbabwe. We also have a ZANU PF loyalist here, an activist, a lawyer as well, Mr. Simba Mabaza. Gentlemen, welcome to Live Talk.
Thank you. Welcome. Thank you for having us.
Welcome, Zimbabwe.
Mm-hmm. Right. Let's start with Mr. Takaona. What is your take on this whole Blessed Mhlanga arrest and detention from a media perspective? Let's start from there.
Arrest and detention ya Mhlanga. Kuti vasava nedetermination yekuti vanyore mastories anokritika iza government. Ndo pane nyaya ipapo. The government is into lawfare. Vari kusevenzesa mitemo kuti vasvikidzire majournalists kuti asaita basa ravo. Ndo zviri papapo. Nekuti nyangu mukatarisa kusungwa kwaitwa, munhu anokodzera kuti eizanga zvinhu zvakamira zvakanaka angadai anga apuwa bail. Bero wangeyina munhu anonzi anokwanisa kutiza Mhlanga kana iye magistrate azoona kuti Mhlanga haakwanisi kutiza nyaya yaazokwirirwa ndeyekuti hanzi pane mawitness aanokwanisa kuinfluensa mawitness aya mapurisa anomaziva mawitness aya iteni mawitness anonzi ari kubata kwaMhlanga hazitengeri mapurisa 1 hour kuti vainge vanoindavhiwa vanhu ava voitisa marekodzi avo vapedza kuita marekodzi avo zvoreva kuti Mhlanga haachakwanisi kuinfluenza mawitness aya nokuti marekodzi avapo but mapurisa haziva kuindavhiwa vanhu ava because vada kuti varande vaina Mhlanga mujeri. Look at it also kuti Mhlanga achapedza 21 days ari mujeri asati atanga kutongwa mhosva yake. Chaanogarira mujeri chii iye asina kutongwa mhosva yake. The law says one is innocent until proven guilty. And as far as the law is concerned, Mhlanga is innocent. So, nyaya iripapa, hapana ine nyaya inongori nyaya kufikidza majournalists kuti vasaita basa ravo nemazvo nokuti vakange vakwanisa kuita zvozvo vachange vachiburika zvinhu zvakawanda zvoore zviri kuitika mugovernment. Nemaonero andinozviita iwayo.
All right. Tombo, bva kwamuri tanzwa, tati titange nemi so that we get a perspective, you know, from a media angle. Now, let's bring the lawyers. We are fortunate to have two of them here today. Va Tapfumanei, ndiregai nditange nemi. What does the law say, you know, in relation to the accusations and charges laid against Blessed Mhlanga?
Yes, thank you very much. In terms of the accusations leveled against Mhlanga, it is that he transmitted data which is being said to incite public or unrest by virtue of him having interviewed the war veteran, Mr. Blessed Geza. So that is his main charge that they are leveling against him. You must note that Mr. Mshanga presented himself to the police on two occasions that he was asked to come in answer to the charges. From the time that these videos has been viral, the police were well aware of all this. If at all they wanted to take witness statement, they could have done that well in time. Even at the time, it looks like they are arresting him to start investigating, whereas it should be the other way around. You don't arrest a person when you don't have evidence. In law, we call it a prima facie case. I was once a public prosecutor for the record. The issues of concern in terms of the magistrate's ruling, refusing bail, she notes that if the accused is released, it would put the nation in unrest and undermine peace and security. That's a very, very, very high indictment, which is literally bordering on national security issues. I don't see how a journalist could come to that level of anxious scrutiny from a magistrate to say simply interviewing someone, in fact, and also what is also of note is that Blessed Mshanga was acting this in the course of his duties at Alpha Media. It was not as if he was somewhere. It's just like how the president invited editors and he started to speak with them. Yeah, this is exactly what Geza did. He went to HS Studios and started speaking about what it is. It appears that Mr. Mshanga is being sacrificed at the altar of political dispute within ZANU-PF. This is exactly what is happening. And it's unfortunate that journalists are now being silenced. The voice of dissent, what is happening here is between ZANU-PF, the 2030 agenda, and those who are against. Those who are for the agenda are being allowed to freely express their views. We have seen some of the ZBC bosses coming out openly and speaking against forward 2030. But it seems those who are speaking against it are coming under heavy bombardment from the state, not even from ZANU-PF. And ZANU-PF is using the authority to silence them.
That's quite a lot you have said there. Let's bring in Vamavaza to weigh in. Vamavaza muripo here?
Wongu baba.
Manzwa zvataurwa nevarume vabva kutaura ava. Akasike kutanga akavamavaza musati mapindura kuti mutori wenhau anonzi asungwa ari pabasa ne zvakawanda wanda zvakamboitika kumashure uko nekuchinjwa kwemitemo nezvimwe zvatinogona kunongedzera apo nepapapo. How do you think the government's actions against journalists are impacting the media landscape in Zimbabwe?
Right, to start with, let us forget about the media landscape or the journalists. Let's talk about the law to start with. There is a law which has been put for a reason. And what has happened in this particular case is that the police have looked at the law, and according to their understanding of that law, they found and adjudged Mr. Blessed Mshanga to have overstepped the lines of this law. The lines of the law might look very blurred, but as far as the police are concerned, there is a reasonable suspicion that a crime might have been committed. But that does not mean that Mr. Mshanga is guilty of any offense until he is proven so. So in this case, people get so agitated and start making comments and start attacking the government for the reasons which nobody understands. Because in actual fact, the country has a right to exercise their law. The police have a right to exercise the law, to execute that law. And then they will put him before the court. The police did their job. They arrested Mr. Mkhana.
And this kukumisai vamavaza, ndinotya kuzokanganwa tichiri ipapo. Muri kuti here imimi kusungwa kwa Mhlanga uku kuri legitimate in terms of the constitutional law of Zimbabwe, tichitarisa kuti ndoda kuti munzwisise kuti akataura ndiani, zviri kunzi zvinogona kukonzeresa mirijonga ne asina kuzvitaura. Mutemo ipapo uri kuti kudii apa?
Kana muri kutaura pamusoro pekuti akataura zvinokonzeresa mirijonga ndiani, mutemo hauti ataura, unoti ataura neabatsira kuti zvinzwikwe, vose vari vaviri vane nyaya yakafanana. Saka tikaverenga mutemo uyu unotaura a transmitter as aendesa mberi neataura wacho. Saka haungotaura munhu ataura chete. Iri tiri kuti isusu takatarisa nyaya iyi semamiriro ayakaita, vaMhlanga havana kusungwa nehurumende yeZimbabwe, vasungwa nemapurisa. Mapurisa havasi ZANU-PF. Saka hatikwanise kuti titange kupombera mhosva nekunongedzera bato riri kutonga. Zviri kuitika izvozvi izvi panyaya yavaMhlanga hazvinei nebato riri kutonga. Kana zvingava nekuti vanhu vangangofunga kuti pange ndozvaasungirwa, aiwa, ari kungodzidziswa kuti mangwana, kana iwe uri journalist, you must report responsibly. You have no basis whatsoever to try and upset a legitimate government or remove it.
Regai tichimbokubatai ipapo, ndidzokere futi tine nyanzvi panapa yekutepfenyurai. I know kuti Mr. Takaona, you've been in the media field for a long time. From when you started the journey until now, how has been the general landscape in the media field kusvika pari nhasi?
The Zanu-PF government has really been very eager to control the media. And this has been the general trend from the time of the First Republic up to now. The arrests of journalists are common. And the purpose of those arrests, if you look at them, and the trends, it is merely to stifle the media, to ensure that what the media says is not something that will contradict the government. That is what they do. But if you look at the state of the state, the media is one of the four states of the state, which means we have the judiciary, we have parliament, and we have the executive. Then the media. Those are the pillars of the state, and their powers must be equal. We have never seen a situation where a police officer moves into cabinet and arrested a cabinet minister for a policy that is considered wrong in the eyes of the public. We have never seen police officers moving into a courtroom to arrest a judge for refusing somebody bail when the public opinion says maybe he should have given that bail. We have never seen a police officer moving into parliament to arrest a member of parliament for doing something that might be called that. So, I mean, when you look at it, it is the media that has become the weakest point in terms of this current government maintaining stand on power. They attack the media. The media must stand up and defend its powers that it is accorded in the Constitution. That is something that must happen. But as we have asked, this change has been there through and through, right from the time of Robert Mugabe up to now, the time of Mnangagwa. But in the time of Mnangagwa, it appears worse because journalists are incarcerated for long periods before they come to trial. We have worked on Chingono, for example. We spent long periods of time in prison before he was tried. Now we have this one again. We're going to spend 20, at least 21 days before a trial begins. And we want to be actually much longer. It can go up to a year. This is possible. This is the purpose is to intimidate journalists so that they don't carry out their work without fear.
You are a preacher in this ministry. Takwisai kwenyu chaiko chaiko. We heard what you've just said. Tinoda kuti tiregai tifambire pamberi ne chirongwa. And now, if you are just joining us, remember, please, we are streaming live on our Facebook pages. We are also on VOA Studio 7, VOA Ndebele, and we are live on YouTube as well, VOA Zimbabwe. Now, the international world, the international community, when it sees all these things that are happening in Zimbabwe, what do you think the picture looks like that they paint of the situation in Zimbabwe?
Obviously, the national branding, which is should be very important for us as a nation, the international community, Zimbabwe is a democratic country. There's freedom of expression, freedom of press. Shiraz out, even my journalists are able, Kutaura, even Zinenge Sipokana, Ne Uruman, the voice of dissent must not be silenced by bringing criminal charges. Luona, even if you are looking at the EA Blessed Geza, there's been a plethora of cases that has been raised, some very historic cases, Dake, the Motkari. Angani case, my angari complainant, Yanyabaza case actually has been withdrawn because Zurun Beza, Subatika, Zirengeshiratizira, Kuti Ayuaga, Urumende is after silencing this war veteran, Nekuta Urakwa Akaita, Izozozo, Zipi image, Yakanaka, Zimbabwe, President Rakataura, the voice of people. Is the voice of God. Zino voice yoyoyo kana yakutaura yochimbunyikidzwa ko voice yayazoita sei. In the national community, vanenge vachizviona zvini zvinooneka nyangwe tikada kuzvivharidzira kuti zvazodi zvaodi. Hazvizopi kunyanya kujekesa nyika yedu kuti inzi Zimbabwe Democratic Republic. Tarisei mone, we are chairman of SADC. Kana dzimwe nyika dzitarisa kuti chairman weSADC Zimbabwe tarisa izvavari kuita majournalist zvinonyadzisa zvino izvozvo. Zvinonyadzisa chaizvo. We are hoping kuti bato reZANU-PF zvikuru tinotaura kwamuri you are the liberation heroes of Zimbabwe. Ngadzirisai musha wenyu zvakanaka.
Ndikubatei muromo vatapfumane nyaya iyi iri kupisa iyi paita muteereri parunhare. Kola muripo here muri kundinzwa? Tiri right, kandai pfungwa dzenyu tifambe nguva ichati gaga.
All right, ya muri taura na tiri manika, ndebva Zimbabwe Bulawayo.
Munoti kudii nenyaya ya Blessed Gezai, ya Mhlanga.
Nauya blessing iri kuti waza pakuti blessing akasungirwa ichokwadi haana kusungirwa kunzi aita mhosva haana mhosva yaakafara akasungirwa kutaura chokwadi chokwadi ndo zvaakasungirwa ende zvinhu zviriwa zvinotirwadza kuti munhu akakwanisa kusungirwa chokwadi saka torarama sei munyika kana munhu achiti akataura chokwadi obva sungu
maonero enyu ayo tinokutendai nekupinda muchirongwa nguva yedu nhasi yakati shomekei hatina nguva yakanyanya but we thank you for joining us on the show and throwing in your thoughts and views. Vedare, manzwa zviri kutaurwa nemuteereri abva kupinda parunhare uyo. Murangarire zvavataura pamunenge mopindurawo tichienda kunopendera nekuda kwenguva. Topanana mukana uyu. Regai nditange nemi vatakaona. In your closing remarks as we get to the end, imimi semutori wenhau, have you ever had to be in a situation where You had to self-censor basa renyu to avoid all reporting on certain topics due to fear of retribution in Zimbabwe.
Yes, it's something that came as recently as last year in November. Our paper, The Mirror, reported on allegations of Zimbabweans voting in Mozambican elections, and this is something that happened countrywide. And we reported on that, and with footage on that, we interviewed people on that on camera. But for doing that, we actually got a threat on Twitter from the permanent secretary in the Ministry of Information, Nick Mangwana. He issued that warning, a stern warning to us that the writing is on the wall of the leader. When what we did, the evidence was there on the ground for all to see. Those kinds of threats are unwelcome in a democratic society. Mm-hmm. And I want to urge journalists not to stay glued to their social media comments, but to stand up and really take class action to protect their rights, which are constitutionally enshrined. Mm-hmm. We need to stand up as journalists. And I'm now speaking as a former president of journalists. We need to stand up against any undermining of our privileges that are in the constitution.
Aha, ndinokutendai zvikuru takaona nenguva nemashoko enyu amatura. Topawo regai tidzoke touyawo kwamuri vamavaza tikupeiwo mukana manzwa zvataurwa mashoko enyu ekupedzisira tichipendera. Pindaiwo tinzwe.
Isiri kungoti muZimbabwe hamuna munhu anonzi anofanirwa kusasungwa kana achinge apara mhosva. Hazvina basa kuti uri mutori wenhau kana kuti uri mutongi kana kuti uri mutungamiriri wenyika. Ukapara mhosva kunze kwemutungamiriri wenyika chete, ukapara mhosva unosungwa. Saka vaBlessed Mutlanga vasungwa nekuti vari kupfungidziwa kuti vapara mhosva. Chokwadi chinozobuda musi unozotongwa nyaya. Iko zvino izvi havasati vanzi vane mhosva havasi kutongwa, vari kungomirira musi wekutongwa. Kana musi wekutongwa tinge wasvika, vanogona kuonekwa asina mhosva. Chepiri, dati munzwisise kuti vamutlanga havana kunzi havasi kupiwa bheu. Vane chikonzero chaita kuti mutongi wedare nhasi ati kwete. Asi zvinoreva kuti pavachazoenda kunoapply kana kuhaikoti, haikoti inogona kuwana pane chikonzero chekuvapa mari yechibatiso. Saka hatidi kungomhanya kupomera hurumende kana kupomera mapurisa. Mapurisa akaita basa ravo. Iko zvino izvi munhu atingatarisana naye idare redzimhosva, mapurisa haana chaachaita apedza pavo amira.
Chipetai vamavaza, tipewo
zvemudare.
Aha, maita basa imi. Regaiwo tipe mukana kuna vatapfumanei. Your closing remarks, Mr. Tapfumanei, as we round up and close.
Yes, we implore the government to exercise restraint and censorship. We are worried by the heavy-handed hand on journalism because they are the voice of the people, which the president said is the voice of God. And for that reason, the arrest of Blessed Mutlanga and any other journalist is a contradiction of that statement. And for that reason, we implore the office of the president to intervene and show that the freedom of expression in Zimbabwe is expressed. More so, as SADC chair, Zimbabwe must lead by example. Even on the international stage.
I wish we had more time. It's a very heated subject. Hopefully we will get more opportunity to talk about it as this is still a developing story. Let's thank our guests, activist and lawyer from PT Law Associates, Mr. Padun Tapumanei, our seasoned former journalist, Mr. Matthew Takaona, and of course, Mr. Mavaza from ZANU PF based in UK. This brings us to the end of this show. We thank you again for listening and for being here. Signing off in Washington, I am Evans Zininga.